Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musayabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita basa vaZulu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamabhodha vanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavaMnangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vaMnangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa vedu zvichitambudzika. Kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kupi?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum tinomatambira mashoko awa tichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachihwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha. Asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare acho atichiita, atichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina. Hongu tinogona kuwina, asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July, munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti nyorese mapepa amuri kuti waiver?
Mapepa ewaiver anotanga kuapplywa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Ndo painotanga kuapplywa ipapo. Then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplywa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha. Gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo, uye atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo hazvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vaMudzingiri, kunyange zvisina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
nyaya kuti hurumende iwone simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tichiona kudzika kweufumi. Asi nyaya iripo ndeye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papi chaizvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo, zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyu, sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa, Russia yange ichiri bhomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afamwa kakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo nekamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na...
Ndinonzi Ambassador Emmanuel Gasa, ndoshanda neboka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatuziva kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Tachipati kuita zvikuru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nezvimbo dzinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vachitotamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chess. Saka tichikumbirisa chakachipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechidiki vagone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika vachiita swimming, vechidiki vagoneke kuti vachitamba chess. Uye nyaya iripo tochiita zvikuru kune council of regional yekuno kuHarare yakwanisa kuanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Mabvuku, kunana Chii, vakadzi vari kutamba chess, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together with us kati vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita swimming, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Saka chikumbiriso chati kuti dai zvagoneke kune dzimwe nzvimbo ichendei community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. It doesn't mean kuti inofanira kunge iri taZimbabwe, inofanira kunge iripo. But even anybody else who is there, kunyange ni civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana Chii, tinge tichikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, chakaita chekuti vapuwa kunge vachipita zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika, muchionawo mamuri kutenderera?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chiri kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiatleast monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuita enforce, cause iko zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutengesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinonyika, huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita seredzimbabwe tikabatana nemamwe, tiri kudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ana mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa pabepa here kana kuti vari kusungwa zveesheni? Isusu zvinoreva kuti vanhu vasungwa zveesheni kaze vanhu vakasungwa zvekuti nekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumidziya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semapurogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka akati zvechokwadi maresi ngaaitwe, maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tasiyana. Kwazi yezvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvematira zvinodhaka zvatinoitwa nekuti vari protected, because mapurisa nyaya vechikurukura vari kuzvionavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka i imwe iri kuchinetsa pari zvino.
Ei,
nyaya iri kuchinetsa izvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maepisi akaonekwa achidzoka, kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marhed survivor, zvinhu zvinove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti dai pagoneka ipapo vagona kusunungura vamwe vese ava vati asi vakaita rhep vaivai vakasiyiwa vari mukati. Cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vari kuita kunenge kusungesedzana nenyaya yekuti zvo uchiziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu inaturi teo kuti pana apa mucommunity muno mamwe ikwirirano inazotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunesi apa hazigoneke here kuti zvinongotarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava wana wana ingazi paruku yekutuzo kumpuza na iya sikuruwa ano kwa nchako wane kutawele kutu hapina kumuza ata honda ye kwa haka ikera ema insa utayayi ata honda hatu wane kwa kwa ziko zinoana watina chikimbo ninye justice system yede nyika ninye wano wakabuti kwa mshikirongo hawa
asika hurumende iri kuti yakaburitsa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years.
But kune vamwe vasati vaseva kana even kunyange kana half nematenzi avakange vaita kekuti zvina sekuti munhu awa rehabilitation chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwana tikutotsvita vana vedu vanasana mukati memakonsistensi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka ikupablesi.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu,
muri simba rangu,
munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini kova tereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo. Zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisinga gumi chete chisinga peri ndi Mwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwenyika nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi. Asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe. Hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama. Ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitana atsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi cheCOVID-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama na Eva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi vachiterera Mwari vachirumbidza Mwari vachiona zvisikwa zvamwari vachiita mabasa mazhinji akanaka vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti 001 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata chae Betmaruwa iti, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Herentals, Manika Diamonds, Islanders, ne kukundwa kwa yaitwa nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kwidza Ngezi Platinum Stars pamusoro petafura nema points makumi maviri, point imwe chete pamusoro pe Highlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga seNgezi Platinum Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurowa kwe Dynamos nemangange Highlanders zvasanganawo nemangange A11 aita Caps United ne Simba Bora, izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints 11, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints 15. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mabasi kumbomatarisiro ranga hwine nini bhozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasa ranohwina lege pane plus ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava, tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zifa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamunga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhapu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu. Asikwazi ukuthi hloseni.
Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo.
Kuhamba kwesivota registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-section yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngayela gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu. Asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile safica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi. Kuthenga ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezila ama-voters roll. Kodwa abantu njengoba edevele sebenyanta inhliziyo edokungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe sezinzindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile. UZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini abangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachine ihambe itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu edloke bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistre ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lomphonise yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-officer amalutshwani abezeki kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu isindaba ichiye. Lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza. Yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
Umnumzana Felix Makalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje oku-checka i-inspection oku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khanye ngani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namuhla ukuthova up to Wednesday uku-checka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka, bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke, kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akuna nto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu abazobethi becheka phela kuma voters roll, then upresident uya-announce anytime soon ilokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa-ke hhayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo singazi.
Kobulawayo ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqalise namuhla, so angeke ngithi ukuthi ayitholakali yona, iqalise namuhla.
Ye,
so kobulawayo ngale ngomunye lawo uminista okhava khona, mina ngikhava i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona berejistri yibo abakhulumayo xa benza iripota, kungabe bonke kulabantu abaningi abangathekhanga, but ngabe bonke abantu bonke bathekile and basuthisekile ambonto kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchecka kumbe abanye babone ukuthi abantu balutshwana abathekileyo, nede bengayi-extenda siyabe sizezwa ngabo.
Ye, singathi khona ngabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje besokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date uqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, into yikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kulumongameli, ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi bekwazi i-date yebesesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singangena kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eRussia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingamajumi amahlanu 50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulent ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlelo. Yes, yakuzwa kakhulu. So akusitheli tiwena ubona njani indaba imitshato engazana yimi kangaka?
Okokuqala, imitshato yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko. Isikhathi esesiphila kiso uzobe abantwana bethu-20th century. Yikho lapho sike kwamoshakala khona izinto, ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako. Lama-equal rights la asuke afakwa yiwo washe wamusha zonke izinto. Bona ngani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into ngama kahle.
Yiliphi isiko obona ngazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi kuhambe kuhle?
Imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane, bakhulise ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho. Umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu, aze akwazi ukuthi lamayichada achade ngesintu, aele ngokwesintu, afunde ukubekezela. Ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kanganani, sibuhlungu kangakanani, emchadweni kuyabekezela. So imchadweni lena yesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe, kumanje sokwenziwa imchado yesilungu. Abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahlube right, sathi umshado wangkhona uvuka uphelile. Ngoba kusuka kungalayiwanga abantwana kungekho ababalayayo nabo anti
singathi obabakazi. Yikho ngazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abakuthi balaye laba abashadayo, akunjalo?
Yebo, bona basuke bengasekho, kodwa uma kungibana kuyaliseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi, ngoba akekho umuntu ozala eyedwa. Bakhona kulo malulo obabakazi naye usuke khona. Abasekho ngoba sekuyithi manje sokhethe kubana abantu bathi baphila le mpilo entsha. Njalo okunye engikugqugquzelayo, omama bathise kukhona. Ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo, omama kabazilayele iy'ngane zabo, ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona, labo sebethanda ukuphila neleyana impilo yesimanje. Kodwa ma ungumzali, ungumama kumbe ungubaba, zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isisiyangena kulowo mshado ibe ikwazi ukuthi ilayekile, itsheliwe ukubana emshadweni behlangana nezinto ezinjani.
Ye, phose lokugcina khonapho mama.
Yebo, siyabonga. Ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele, ngoba uma kubuyela isiko, yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo, kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imshado ime, labantwana bakhule kahle, kuphele izimo nazo zonke lezi izinto esezidalwa ukubaleka kwesiko. Yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu. Ngiyabonga,
siyabonga kakhulu-ke. Lapho besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcwethi
kwezamasayautshela bathi salulande.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamela inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa, labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." "Akunginathise, ngimile nginika amanzi, nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje-ke ngithanda ukuthi-ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona, endaweni ezishiyeneyo, emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini, lakuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwa kini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa kusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunjenje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokho esilakho usizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezimbiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathi sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa okuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe irayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitshwa erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobo bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngene enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wozabatha namhla silo Daniel Nxumalo oku ward 9 esijabugwe eNtobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthwa ke liqhuba uhlelo lwenu lesisisi lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo uqhuba njani konapho
udaba esiyilo olokukhuba iconsensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu maye sehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo maye ukuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikilezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-ccc kabangeneli yini emguza khonapho bathi hhayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hhayi thina sifuna ubani azime asimele engukansila njengesidaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yimembers of parliament
singathi ke ungathi sibili ukuthi hayi khona lapho siqhube
kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo Daniel Nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabogwe entobe le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wazamidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu leDynamos limnqotshwe ngethuka 1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eLayland azilike ngoshikile obhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel emdlalweni obusenkundleni eBaobab Fields limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngoshikile obhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United libe ngoshikile obhanqa 1-1 leleSimbabwe ngaseNational Sports Stadium kuthi eleTriangle libe ngoshikile obhanqa 0-0 leleSheshan ngaseKibo. Kusasa ngomvulo iqembu lezePC Caribbean lizadlala le Chicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leIslanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale uqeqetshele iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lo nyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they loaned me ngadlala u-Epoch Mine. Ngahamba loNesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Tucker, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer. But idolo lokho elingikhathaza ngacina mbonolokho kuza ngikhathaza ngasengiqala ukusebenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu Rovers i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotha loDumaza Dube to me is a mentor umfundisi uBorutho Mlwana bengilazi ngekhozi ze-player but as a coach Dumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye ngiba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikaNgwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi yeFC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bacine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayishini yafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion yami phansi abe bafani laba. I mean, I think I'm okay but ukukhula nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi ezipansi lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebe bekhula baphasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu uqembu le-Highlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBosso 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani nguPamela noThandovulu lokucila nguNomina. Kulezi nsuku lapha ngikhona kuseSouth Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRaiz. Hayi yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch. So iRaiz esiyidlayo. Ya, ingoma ngkhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapha bakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona. So that's why it's tied with ngu-Rise. ene kule ingoma njalo engiphushayo kathesi closer to you lo Sean Kingston yeah Jamaican American singer what beautiful girls yeah so ngiyajabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona so yeah okwamanje ngihlala eGermany so ngizabe ngibuyela khona kusasa and into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami uluthando lo eyakuqala eyamapiano yami yakuqala so yangena eZimbabwe yabe ngunumber one waya yangena la kuma DJs apa South Africa eBotswana so yeah into ukuthi khona is ngathi highlight ne and then lengoma amadlozi yabe ngunumber one kuama American radio station so yeah lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC into enjabulisayo kakhulu so I'm looking forward to a greater future yeah
good akon hlabelelo urice
ngamanje urice okay found that before I go into the light and so today don't wanna be the one for you I'm falling hard I'm breathing complete a week and now it's dead and gone so breathing
siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho lethi sadla irice kunenga kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7. +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili ukusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.